manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuchimakwanisa kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi rindiri mu Washington DC mchiti esnoezuru mchurongwa chedu cha nasi.
Nda chona sechiti kuchiriku ufaza wa shiji cha iso. Chiriku batani za njika inoi. Mwanu yesu anechikita ni njika inoi. Kunyanyawe susu wa gari wekunze wa gire mjika inoi. Izo arata farra cha iso.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain zvimwe zvizvarwa zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Indiwe mimo emisoro ena uzedu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Mambo Charles VI wa gazwa nasi sa mambo we Britain pamabiko aitirwa ku Westminster Abbey muguta guru re Britain re London. Kugazwa kwa mambo Charles VI. Ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zvuri zvevanhu vanga vakapfeka zvitsuku zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunongona kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyellow kuti vanyatsoonekwa dzanga dzakanyorwa kuti not my king zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyanga hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzaainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndemumwe watungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavamunangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyanga hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vamunangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo chiri kubatanidza nyika inoiyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoiyi kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoiyi izvo ratafarira chaizvo. Musi weMonday takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsiridza nekuti zvaitika musi weSaturday iBank Holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndokunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. cheche Anglican ine chakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican kana achizi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles chemutungamiriri wecheche Anglican chatorawo iye Charles sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo kuti semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunge ainewo nyasha ruenzaniso rudo kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofungidzirwa ndiMwari ndokwaangadai achiita saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake yeAnglican zvinomupa mutoro ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura
kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadziridza ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira
ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family imba yekutonga yamambo Charles tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasipoti neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain
ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo uhwu hauchisina basa ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo
ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandora kuchiitwa nevanhu vemuno umo vachinji vanoti aisu hatichadi mambo asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitenderera mambo kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kutipa budiriro nekuendera mberi muupenyu
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kuBritain vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda nonorai jena anotipa nyaya inotevera
varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west vaalex chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%
ini ndaifururwa saka ndaakuti ndikatema chibage ndachibisa ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichiita chichifururwa chichitorwa asi vanhu vachanzani kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya mumunda vachimenya asi vanhu vachanzina kuvawana
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhanget varimi jokusema muriwo vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers
saka vaikupiwa kuti dhizeri rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa paipai kana wanga usinawo hapana chaunopiwa uri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvainga iri zvakamira sei asi hanya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa aiwa munhu anenge achiita zvokuti ama chamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atore mari yake atambochenge nekuti hurumende kuda sei apo
mambo katiza gombo vekwazvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa yemuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka uri kuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti adyarirwa. Handei pakunokuwa zvekare kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavatidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupfuura zviyo mungane zvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aibika doro remahuhwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove jake njake izvo zviri kusiya zvimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana iwo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa napurezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakana chese ichochi chaurikubvajena.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakariya vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nei nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamaket.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoruzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve
vachive mutoriwe nawo wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venawo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu matinoshanda tirumu mune zvemitambo madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita tinosangana nematambudziko akawandisisa enda akawanda zvakapfuriridza. Tomuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa, of which munenge muchingoitawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatikuraramatiri muupenyu hwatikuraramatiri semadzimai. Tisu tinoziva zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani. Madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi. Madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura. Ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruva. Anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki kana kuti muchirungu tinonzi tiri ma enemies of the state. Ofichi kwete tisinge tichingo acta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva kuti hakuna magetsi haizi sikireti hakuzi kunyepa hakuizi politics magetsi hakuno zvechokwadi tikuta ma 18 hours load shedding kuti hakuna mvura chokwadi hakuzi kunyepa kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumatiwu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo kuti makaacta makaburitsa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munothreatenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo kuti munoti vanhu vanotopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nawo?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inhaye yekuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo in fact tikutarisirawo zvakanaka kuti zvingova zvichibudochi muZimbabwe. Senchitatsirawo tichakataurawo kuti hakuna magetsi pamwe pogadziriswawo magetsi omboita achiuya. Senchitatsirawo takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Saka ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake zvibve pastate hazviri, zvinake zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo, hazvina basa kuti zvagadziriswa nani nebato ripi kana kuti zvakamira sei. Kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe, zvinhu zvichinakiriwo tese, especially semadzimai tirerukirwe mumabasa umu. Tirerukirwewo kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu odzoka oda kubatidzana nemoto kutsvaga unoita batidze moto odii ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodi. So we need kuti zvinhu zvingostabiliza, zvingonakira munhu wese kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Yes, tinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu wedu. Nasi tine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedano rakaziviswa nezuro ne World Health Organization rekuti denda reCovid-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chanenga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCovid-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti tsungano yanga iripo kubva declaration yaitwa yekuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe mamezures ekuti denda iri risapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity zvese izvozvozvo zvanzi zvakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCovid-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCovid-19 rapera, kwete, richiripo asizve rava pekuti nyika nenyika dzakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCovid-19 zvisingade maextraordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCovid-19 hachanyanye kuparara sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCovid-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamajors ekuti tidzivirire chirwere cheCovid-19 uye zvemishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira izvi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCovid-19 zvichienderera nawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kunoku kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda iri risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa ne World Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 global health emergency yapera?
Vakandimire chanenge taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo izvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there. Asi maoutbreaks aya anokwanisa kucontrolewa at the local level. For the past 3 years, pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCovid-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iri ridzikire.
nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa27 Chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaGoldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Tange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa 27 Chivabvu. Unove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fights.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kuvanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya at 83 years akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kumuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwa naSherif Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Mutambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSherif Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro. Apo vanokunda vatamba nevekune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iye muno vandiko vandikandirova yakandikakurova ndokupa 200. Izva kuti ndikadzokera kumba kumari yo $20 ambofanwa kandipa ndokwangu handi $200.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirara pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzvitisa kuziva kuti kivako kuzvitisa kuti vanhu vanavariko nhandaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamurikundipa chikafu munotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0, Capes United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Francis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngicacelela ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo ngomhlaka 6 Mgwengwezi 2023 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathi uthiwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu kuba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi ukungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje lomculi womdumo werumba Faufias Moyo, owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona ikhoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi elisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Robotic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba le parade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathi ukuthi uthiwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo ye, kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner li lobutofotofo but kodwa yena liyana endala ioriginal yakudala dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo echurch esesiya khona esigodlweni bekumnandi inifuna ukufunda ngendaba yemonarchy
kodwa ke lowo-ke uPrince Harry obuye ngelalam ngakhe
according to ama-report ukuthi kulomntwana ole-birthday so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku-birthday yomntwana singazi phela anthiwa ama-family dynasty kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i-birthday masokuthiwa hhayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantwabakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeyi-United Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba nokuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenaphi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe vele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iy'ndaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzameke ukukhothamele
unkosikazi sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilitane
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende inkokheli yamakhansili kanye lomongameli iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo okwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobole insiza u-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyizakhamuzi wevokola insiza uthi kwaba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo banjeni
umnumzana Colleen Ngwenya oyisakhamuzi Matobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzakhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa, kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzo zayo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile and bayevota bekhululekile, ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko-ke bona kathesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke, kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani, kumele ubone ukuthi akula nto ehlenzakala kuwe, yachaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyovodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle, abantu bazihloniphe, abantu bahloniphane, abantu bathandane, bahloniphe amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo Sudan, siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka ngohlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini, kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanile ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omusha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi silamalunga ethu angaka, njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi lolu sizanqoba. Njalo nje umongameli welizwe uphume sobala Mgcebo lo msekeli wakhe ukuthi batsho ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ukukhokhela ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile-ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama ephathisa shabalala ikhokhela inhlanganiso enguphile ubulawayo progressive member association nginika futhi le nhlanganiso yabantwana enye inhlanganiso ekhokhelwa eyikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe. Nakuphuthume kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngizangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili. Bengitshaba izimali, bengitshaba bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi ngigcinwe kuhle abantwana bese kubetha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu. Akwehlanga philim sokuedlula nje yomi ikhosi sokuzosibanda nje lokuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngephansi.
njenge nhlanganiso selibatholile yena abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokukhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba respeya ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza kunhlanganiso eziningi kakhulu contact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emaphoyiseni.
Kahle kahle ubone ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngingumphathi webizwe, umkhono webizwe, akuna mali, akuna mpilo, akuna kudla, abantwana abayi ezikolweni. Inani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu. Ngisho kudala ukuthi abadala baxabane, ngoba kuza kuthi omunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokubethe ukuthi akusena kuthembeka, akusena kuthembeka ngoba wonke umuntu uzama ukuthi aphilise imuli, abantwana bezikolweni, abantwana bahle. Lokho kakhulu okwebizwe bethu lokho ukuthi akusetshenzwa, akulamsebenzi, akulandlela yokwenza imali, kuyixabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kuhle omunye phakathi kwababili sebefilwa bebangalokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho, imali ayikho, abantwana baye ezikolweni. Yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mnubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lodwa?
Ye, ahlangana kakhulu lawo amantombazana kwezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile akafuna into eziningi empilweni, ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini, akafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngabezi njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe ngokuthaka. So yikho kunokuzwanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane, adelela nabantwana abakhulumeza ugqoke njani, ukhuluma njani, uhamba njani. Kusho badelela nje bayeyisa omama, ungakhangela khonapha kathi sifikoyeeuya kuma-elections omama kababali ukuthi liyini, basisha ukuma ezikhundleni ezithize, basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So udlame lelilikena liyaphambili ebomama labantu ebazana.
Ngambe kwini ongaxeda lolu dlakela ezindlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ize besithi kaliqondise ipheke i-corruption, upheke ibente lokho ekuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu, abantu bahlale kuhle, kube lemisebenzi, lamadoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani, angahlukumeze omama, angahlukumeze abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usededela uChris Gande ukuze asithulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanenge okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona ngambe bona abaya empini, yikho yini lokhu ababekulwela? Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamashumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ebe la maplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye. Ngibona lokhana vele kwabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubukhwaba. Akuvunyelwa. Vele bewathethe ngapi wathenge ngapi? Iland lebi ngekabani? Nxa bi state land amaplus wonke lawa kathathwe buyele ku state sifaka ama university nezinye izikolo khona ngale sidevelope ilizwe. Sihlalisa abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu elamaplus afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku detention iphuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe laye labo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plus ay 21 yena lowo mntwana lowo vele yena kungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni ngelo selama plus wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela mapulazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjengana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengana le iluhlazo phakathi komhlaba so kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane nezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathu lelawo maplazi
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale
lengakhohlwa-ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3 Chicken Inn 2 Herentals 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0 emidlalweni yakusasa iDynamos izadibana leTriangle kuthi isheshe ngqikelane leHighlanders iwanje yona idlala leBulawayo Chiefs emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yecastle tankard ibhiza u-ideal view yilo elithethe linkezo yalo nyaka ebulomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika $25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi idiningwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi down to business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula mhlaka 3 uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band uDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende
ayiphakame madoda watho wakhe ndodumile ehamba legegema Extra Music kamphiuswa zibani yegaza abantu abantu bathie angizalanga ngabola amahlungu ngila madoda namadani wamkale mutisa wesilingune wesathi umoya uperekendi fungafunga ngila madoda namadani wamkale mutisa wesilingune wesathi umoya uperekendi fungafunga
ngithanda ukubonga ithuba elingiphelona ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDalanda eGedema ngaphansi kwababa uSobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emcubeni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu maningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba legegema esamsika kuyithi zodwa.
Nangithi ngizele njengamanye amadoda eyayigadamzalanga ngabo la ithumbu madoda okuyisifino kwami lokho kuperekete into okungenzela zona madoda yayizibuhlungu okungifana lokhu ngikuthathe ngikulethe endaweni yaseGoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti nasithezelule enkulu kanti sengithethe igungafunga ngaliletha yini kona njengomntwana engiwami nangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi andithole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngo-Alpheus Alistotewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi ingakwenzi kuDonki Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi kuyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva bawenzayo kimi. Ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvele nakube ligungafunga kudala kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi ekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa kwaba kuhle. Umfana wayethanda ukubuyizinda, umfana waba nezinja ezihle. Njengoyise ngahamba ngiyavakathela umfana ngithole izinja ziziningi. Ma ngithi ngiyacela ize emfaneni umfana ethi hayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inja mna nginikeze imali. Umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni, umfana imali yenza. Engangasakwazi ukuthi ororinda wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inja kwakuyimi uyise ngilo mbuzo madoda ukuthi umfana wenza kuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabona amathumbu.
Umbuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donki Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu ukuba sikubekele phambili lokho sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.